Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhira kanaka vatereri, tinosangana zvakare manhira anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosukikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy, iyo yakabvisa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Chera Studio 7 everyday. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane pa ZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize very day one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge ti updated and nyaya dzavanobata, nyaya dzinotibata everyday dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them.
Vatereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa makore gumi nemashanu kwaitwa neStudio 7 nhasi, vachiti inovapa nhau dzechokwadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbi vemusori mukuru uye vari mumwe vevanhu vakarwa muhondo yerusununguko vaPeter Munatsi varangarirwa nhasi panyaradzo yaitwa kumba kwavo kuGlendale. VaMunatsi vanonzi vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto panguva iyo mauto aibvisa pachigaro vaimbi vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwaVaMunatsi, avo vanonzi vakafa musi wa15 Mbudzi mushure mokurohwa zvakaipisisa nemauto, sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma, uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai Rose Munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikani kuti ndivanani. Vange vakatumwa kutaura kuti vape umbo pamusoro peupenyu hwaMunetsi vange vachitya kutaura, uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete, vamwe vatadza kutaura zvachose. Amai Munetsi vauza vanhu pinda mugungano ranhasi kuti murume wake aive nerudo.
Peter was a very nice man. Peter was a very loving man. Ndakanyudza vanhu vangwanani kuti murume aitumira SMS akagara mulounge achinditaura kuti I love you. Murume aitumira SMS akagara mulounge aitaura kuti I miss you, cannot see. Nekuti aiona bhora serekinde achiona kuchannel aiuya usikonditi ndakusuwa. Saka tinotaura nezvemunhu angaine rudo. Saka kana makanditarisa ndokunga munoziva kuti Peter isechera vanhu vechechi. Kuti you would wait for me, you would drop me, you would wait for me.
Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena. Vachinyora mubepanhau repadandemutande vaimbo vegurukota muhurumende yavaMugabe uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau vati vaMunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita. Vati vaMunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavaMugabe. Vachinyorawo paTwitter nguva yapfuura vaive gurukota izvidzidzo yepamusoro waJonathan Moore mwoyo vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto vasori vakawanda vapinda muchitiko chanhasi varamba kutaura nevatori venhau hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori ambassador Isaac Moyo sezvo vange vasiri kudayira foni yavo studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauro wemauto Kenel Overson Mugwisi sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare kuWarren Park uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo zana remakirogiramu enyama parufu rwavo zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vatereri veStudio 7 varumbidza zvikuru nhau dzavari kupakurirwa neStudio 7, asi varikurudzirawo kuti dai nhepfenyuro iyi yawedzera zvirongwa zvenhau pamwe nekuenda kune dzimwe nzvimbo dzisina vatori venhau kunyanya kumamisha. Patricia Mdadigwa anoti panyaya inotevera.
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27ndira2003 muchirongwa chechirungu. Vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake. Chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7 kubvumbi 2003. Mumwe muteereri weStudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira Studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere, asi vaChidhakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Tirira Studio 7 everyday. PaStudio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane paZTV, nekuti ZTV yakamonopolizwa iri one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge tiri up to date, and nyaya dzavanobata nyaya dzatibata sei everyday dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them, but tinoda kuti Studio 7 daida yakwanisa kuti ichiitawo kana TV station, kana kuti takwanisa kuchivanzwawo pama free to air channels esaya kuti tisavangowana pari pamasaisai chete eradio, tivawane pese pese kuitira kuti kune vamwe vasakwanisa kuwana maredio mumba dzavo, asi free to air channels aya vanovaterera every day vanokwanisa kuti vakavabatwe vaamanheru vakaenda ipapo vanokwanisa kuti vakwanisa kuti vanzwe.
Mumwe muteereri weStudio 7 vaKeith Charumbira vatiwo Studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana-siyana, vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa Studio 7 tinowana maupdates zvakawanisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo. Vosikatarisana nestate media yedinova ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized zvinongorerekera kudi rimwe chetere zvamatongerwo enyika zvinosinganakidzi vanhu vanoda kusiva vachidzidziswa vachiona ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubudza neStudio 7. Sari kuStudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara inyaya yekuda chikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chaiwo chaiwo, kunyange vanhu vachitoteerera, asi zvicho zvati Studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo, vanhu vachiwocha Studio 7 ikasvika pakuisa mavideos and other things, mainterviews mamwe anoda kuda kunge ari live achitobuda pamadhishi. Tinoona kuti zvogona kuti zvati Studio 7 irambe ichienderera mberi nodai zvaramba zvakadaro.
Mumwe muteereri vaLove Mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira paStudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuinfaziza kuStudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri zvechekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izi, saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwayi vatiwo chinonyanyovafadza paStudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vachi waivati woshuwiro yavo ndeyekuti nepfenyuro yeStudio 7 iwedzere vatori venhau zvikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 background. Tinofara zvekuona kuti gore radarika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kumapolitical parties ese yakapa munhu wese mukana. Inopa munhu inokoshesa munhu wese zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo seMDC nguva yataipiwa tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazuva anotevera zvirongwa ipote mareporters ayo achiendawo kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti kwakamira sei, kwakaita sana Chikombedzi vana Malipati, kuti tinge tichizivawo kuti kwakamira sei uye zvichemo zvavo ndezvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai Mumbare vaRichard Birindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zveStudio 7 nekuti nepfenyuro inopa mukana kumapato esare munyika. VaBirindi vati nepfenyuro dzehurumende hadzitori nhau kubva kumapato avo. Vatiwo Studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nhau kunyanya kumusha kwavo kunyamapande uko vati hakusviki masaisai nepfenyuro dzehurumende.
Isu tiri kufara ne Studio 7 because so far izvozvi iri kutikavhira nyaya dzedu dza ichibudisa nyaya zhinji dzadzisiri kukwanisa kubudiswa ne ZBC zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vaakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati, nekuti tine nzvimbo dzakaita sekuna Namutoko naNyamapfanda kwavatozivi nhau dzeZBC vanotoziva kutonzwa Studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana-siyana, iise masenda dzakasiyana-siyana anenge vachivapa information yakawanda kuti nyika yese izive zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo wati D vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinefarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think every hour kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapa zvekutiwo kuma12 kana kuma1o kana oni, tinoona sekuti zvinotibatsira. Tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda neStudio 7 because nguva zhinji Studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete asi inotaura matimana ose.
Mumwe mudzimai anofarira Studio 7 amai Otilia Chikandire vatiwo vanoona sekuti Studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera Studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera especially panyaya dzepolitics. Havanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita, vanorerekera kuwanisaidi nowa kubato reZANU-PF. Saka tichiteerera Studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri veStudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo asi makurukota aya achitaura neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tinoda kutenda vateereri veStudio 7 nekutitsigira kwamaita kwemakore 15 uye zvinoda kutora mukana uno wokutenda vatori venhau veStudio 7 vanga vachikupakurirai nhau kwemakore 15. Ngatirambe takadaro. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vari kupomera Russia mhosva yekushandisa mhando dzemoto sechombo chezvematongerwo enyika muEurope panguva iyo vaTillerson vari kuita hurukuro nemumwe wavo muwoso kuPoland. Turkey inoti America yavimbisa kumisa kupa zvombo mauto AYPG HKDish muSyria panguva iyo mauto ehurumende yemuTurkey apinda muzuva resere achirwisa chikwata chemauto ari kutsigirwa neAmerica. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai akapedza nguva ndefu ari kunze kwenyika asi akazowana iye mukana wekudzoka munyika umo akatanga iye bhizimisi rekuchengeta vanhu mudzimba dzinonzi idzo maloji. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti loji yavo inonzi chii uyezve vakatanga sei kufunga kuita izvozvi zvemaloji.
Zita rangu ndinonzi Jane Marimo, asi izvo ndakunzi Jane Stovring. Ndakarorwa kuDenmark, murume wangu anonzi Johan Stovring. Takatanga muna 2011. Ndoona kuti zvinondibatsira zvakanyanya nekuti pese pandinomuka ndinoenda neprogramu. Zuva rangu rega rega rine programu. Kana usina chekuita unenge usina program. Saka apa ndinomuka ndoona kuti zveshuwa marooms edu akachena here, breakfast redu zviripo here zvinodiwa nemagesi edu, kana zvisipo tonotenga nemarooms edu zvinodiwa zviripo here tichingogadzisa takada. Saka ndine program ndozvinondibatsira muupenyu hwangu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamunazvo here iro gore rino ra2018 panzvimbo yenyu yeloji iyi?
Tine zvirongwa zvakati kurei nekuti takabva tasitenga imwe stand. Tatenga imwe stand kuda kubva tavakisa yatiri kuti Harare Training Center. Saka ku Harare Training Center vachauya vachida kuita maconference, maworkshop kana vanoda kuita muchato, vanodawo kuita kana zvimwe zvechechi, vakanga varipo vamwe vacho vanenge vachida kuya kuzorara kuno kumba, vanongouya vachirara. Saka tiri kungoramba tichiextenda takadaro.
Pane kurudziro yamungapowo vechidiki here vangange vakateerera panguva ino?
Ndingangoti hapana chinotadzika munhu kana utano hwako hwakati nakei, nekuti zvese zviri mumaoko mako, zviri mupfungwa mako. Ndoona madzimai ekare senguva yedu isusu vaiti kana varambwa zvinhu zvaka zvakaoma kuti atange chimwe chinhu, asi mazuva ano taane mapossibilities akawanda yekuti kana dai ukarambana nemurume unotanga zvimwe zvinhu zvekuti izvo, nekuti taane freedom yekufamba, yekukwira tichiendawo kuchidzoka uchitengesa zvinhu zvavo. Saka kumunhu wemukadzi ndinokurudzira kuti ingoplana chete zvinhu zvinofamba.
Mune vazukuru vangani?
Ndine vazukuru 10.
Aiwa, tobvodzokera zvedu kuti pane zvamungatauro here zvekushingisa mamwe madzimai vangangodawo kupinda mune zvemabhizimisi izvozvi?
Ndinokurudzira zvakanyanya kumadzimai kuti izvo musazoti kana maana ambuya moti hapachisina chandingaite muupenyu hwangu, nongomirira kuramba ndichipiwa nevana chete. Zvinova strain or energy yavo nguva yega yega vachafunga kuti ndinoda kutumidzira kuna amaenda. Saka isusu ngatirongei upenyu hwedu tichiita tumabhizinesi kwedu, tinotivaraidza kuti tirambe tiri tiri vanhu vakaa, nekuti ukanga wakarongeka uine programu yako unomuka uchigeza uchiita zvaunoita. Kana wasina programu zvinonetsa, unozoona wakutongeza kana kumasikati wakasungira Zambia. Saka ngatiitei programu madzimai, hakuti kuti kuita loji chete, kana kune zvinhu zvakawanda zvekuita muupenyu wenyu.
Vanenge vachida kuuya kuzogara paloji yenyu, taurai zita racho uyezve kuti vanokuwanai kupi?
Inonzi Simba Lodge. Vanotiwana patine homepage yedu yakanzi, ukangoenda kuti ukaklika kuti Harare accommodation inobva yabuda yakanzi Simba Lodge. Saka mafoni edu 0777 433 496. Imwe foni yedu yamukwasa kuti kana muchida kubhoka munongoshandisa. Kana muchida kuenda patine also tine email address yedu inonzi izvo simbalodge@gmail.com.
Makafunga sei iro zita rekuti Simba iri?
Ndingangoti izita rakakomberedza kuti izvo mutupo wangu unonzi Shumba. Ende ndoona zvese zvimwe zvinhu futi zvinobuda uchipindirana nesimba raunenge uinaro, kuti ndoda kuva nesimba ndiite chakatsaka. Saka zvikombinashen yezvinhu mutupo wangu nekuti ndichine simba rekuita zvinhu izvozvo.
Mataura zvekuti munoita zvekuimba, imbo titanangurirai nezveizvozvo.
Ndiri muimbi, ndine bhendi rangu rinonzi zvakare Simba Band, Jane Marimo and Simba Band. Ndaane maalbum anosvika 4 ne1 single inonzi Kumusha. Saka ndingangoti zviri kufamba zvese zvakanaka.
Munoimba musambo werudzi?
Ndinoimba musambo wetraditional muno muZimbabwe.
Munoridzawo mbira here nezvimwe zvakanaka? zvakada.
Ya ndinoridza hombira. Asi ndina vakomana vanoridza zvese.
Ehe, saka munowanzoenda kunoridza kupi?
Dzidzo dzangu dziri pa radio pa National FM nepa Zimbabwe Radio ne Sport FM vari kudziridza. Saka pandiri kuitira kuti dzinge dzichinzwikwa zvakanyanya muno muZimbabwe. Kuitira kana tozobuda kunze kwenyika dzinenge dza vanhu vemuZimbabwe vabikwa nevari kunze kwenyika vanenge vadzizika.
Munotoimba here mugotitse nurombi jana kamwe kerwiyo rwamunoimba?
Hongu tinoimba.
Mugotitse nurombi jana.
Ndiimba chidimbu chemoyo wako, ndiende nacho kubasa, variko vakanimirira, vanomira nezvietsu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Thanks so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chaunotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Musi wemugovera wega wega tinokupai chirongwa chamunopakurirwa naJonga Kandemiri chinotarisawo zvinoitika muupenyu hwedu vanhu vatema. Ngatinzwei kuti zvii zvakakurongerai svondo rino. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenzara inonzi yapfunya chisero mudunhu reDete kuHwange kumateveleland North. Muchirongwa chedu tine hurukuro nemugari wemudunhu irori reDete.
Zita rangu ndinonzi Stanley Torima, ndinogara munzvimbo yeDete under Hwange district.
Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaTorima. Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu panyaya yenzara nekusanaya kwemvura uku?
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange district. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaihoeveni kana hwengombe hwakaoma, kana iyo mvura chaichaiyo kumwa kumatsime hakuna, kana iko kwainobva kuzinwa kana vaiva nemupombi hakuna mvura kana chairo yokunwa. Sadza iro chairo charo rokuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kunetsa, nokuti pane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vaTorima?
Iyezvinezvi vanhu vanga vachiraramiswa vaya vanokwanisa kuti vainde kunobatsirwa kurubatsiro hwesocial welfare, ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano hurema hwavanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa hurema hwakati.
Mudunhu menyu muri kusangana here nedambudziko rekusarurwa panenge pachipiwa chikafu? Nokuti tinomunzwa mune mamwe matunhu vamwe vachinzi havapiwi nokuti vanenge vari webato rakati.
Fanika mapiro avaita zvishanu kuslave ward kwandakasvika, vachipane nemaererano andanga ndichitaurayo kuti vanopa pamakore 70 years and above, kana kuti vanokupa nokuti unourema hwakaita sei. Kuti unosarudzwa maererano nokuti uri wematongerwe zvenyika kubato ripi, hazvina kunge zvakaitika izvozvo. Asi ndinoona kuti vanenge vakaita mistake pakuti vanopa vanhu vane makore 70 years and above, kana kuti vanhu vane nature of disability havanoda. Nokuda kwokuti kuna anonzi muchirungu child headed families, kuti mwana mukuru ari muform 4, saka mwana iyeye kana akamirira 70 years ichamusvikira rini? Saka ipapo vaifanirwa kuvaconsiderate vanhu vesocial welfare, because ndo so far bazi rasara rinogona kuita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka tachikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinozwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Yes, food for work. Younger is sick because still food for work. Younger is to a mass in Banavan, the social welfare, because Kuja Kunigojita Kunigoj Bank social welfare. Saka, yes, food for work. I call food for work.
Kwa wanenga waine zimari, varu kukwanisa ere kutenga chibage ku GMB, uye kana chitenge swa chiru kutenge swa nemari?
Ku GMB, akutengu chibage mkoma jonga. GMB nongofamba, netoro ya yoguti, inenda, chipa chibage kunana social welfare. Social welfare ndo yozopinda pa ground. Yote ora tunoda 70 years and above. Yote ora tunoda vanu vano urema. Kunosanga nisira kuti uribofu, kunosanga nisira kuti oo. Pamedu wakaita imetaona uchakwanisungo uchizvimiri
uko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai
zvipfuwo iye zvinezvi zvinotori pakatomarara because kwakaoma iye zvinezvi zvichiri kungonongedzera bundero rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima saka iye zvinezvi anything from the tenth of February, Shindamberi, I think it was before Shashka Pakudona, because Akuna Brian Kuna Ezio and Goma Junga. Brian and Shina Ezio, they are no Fafaza, and the Brian of Fafaza, Pakangobuda Zula, Inokupisa, Inokura, Zaganyana, Zoguti, Zufos, those Chatangawa said to her, because Chatanga Shindapa next to Dotom, Kumbirana Kumbira, at least Zufos, Ripanjo, Yakanyan, Akuna Bura, Yokuma, Kuti Zufos, Jim. Zvi kwandiro gara kuno kuzvinoita kutonomwa ku sewage mvura ye sewage and that is very practical zvandiri kutaura zvokuti hakuna kotinoti nzvimbo inei haina madhamu madhamu achona achengeti mvura kana mvura kana nhasi kaerera mangwana pa mvura arwisi watina rwere watoma
aiwa tinotenda zvikuru vatori mane kuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
no ndinotenda hangu mukoma jonga ndinoda kungoti kuvateereri Musasha mbereko nokufirwa tisharamba tichirwisa kuti tikumbire kuti social welfare ibatsira munhu wese zvisinei kuti unezera ripi nokuti nzara haina kuti unezera ripi haina kuti unobuda mbamani asi chandinakidza social welfare kutaura chokwadi ndechokuti vanga vachipa vasingatarisi kuti unopinda dhashi here unopinda roma here saka tinoda kuda kuramba tiine tariro
Manga makateerera kuna va Stanley Torima vanove mugari wekudete mudunhu rehwange kumateveleland north muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Rachel Tom
aiwa tinotenda Jonga tosangana zvakare nemugovera unotevera
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vanosungikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeoperation restore legacy iyo yakasiya varobert mugabe vabviswa pachigaro vateereri vestudio 7 vanocherechedza kusvitsa kwenhepfenyuro iyi makore gumi nemashanu kubva zvayatanga kutepfenyura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Rachel To ndiri muWashington DC ndokusiyai mina
mutungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku vi